Chikore natakawira vakasungwa musi wa 22 Chivabvu pane chimwe chipatara muHarare apo vaida kutaura nenhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa idzo dzairapwa pachipatara ichi. Vaviri ava vainzi vakatadza kutevedza mutemo wesocial distancing izvo zvakazoita kuti vasungwe nemutikiti vava Collins Makore avo vakazovatambidza kumapurisa ekuWaterfalls Police Station. Asi vachipa mutongo wavo, mutongi amai kudzaizi wave vati vachuchusi panyaya iyi vakatadza kuunza vafakazi vane humbo hunoratidza kuti Chikore natakawira vakapara mhosva. Vati painge pasina chikonzero chekusunga vatapi venhau ava sezvo vakatevedza zvose zvavainge vanzi vaite nemapurisa, uyewo vakati vatapi venhau vanobvumidzwa kuita basa ravo panguva yenational lockdown. Rimwe remagweta evaviri ava kubva kusangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondera iBhatasara vati nekuda kwekuti pange pasina humbowo mutongi aona zvakakodzera kurasa nyaya iyi.
Mutongi vawirirana nezvakanyorwa nevakomana mumapepa avo application yavo kuti state or prosecutor havana kukwanisa kunatsoburitsa uro kwenenzvira nyaya yavo nekuti havana kukwanisa kuunza humbo hunojekesa kuti vakomana vaendeswe kudefense case. Nekudaro vakomana vaonekwa vasina mhosva vakatonzinga vachienda kumba kura kuti nyaya yatoraswa yatopera yakadaro.
Nyaya yaChikore natakawira yange iri kunzikwa vachibva kumba mushure mekunge vabhadhariswa mazana mashanu emadhora mumwe nemumwe semari yechibatiso. Musi wa 27 Nyamavhuvhu, mutori wenhawenyu's day kuBaitbridge Rex Mpisa pamwe nemumushandi weZimpapers Charles Marerwa vakawanikwa vasina mhosva nedare ramagistrate kuBaitbridge mushure mekusungwa musi wa 15 Chivabvu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vati mitongo yematare edzimhosva iri kusimbisa nyaya inogarotaurwa nemisa Zimbabwe kuti hurumende inofanira kusiya vatapi venhau vachiita basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Zvazvinongoreva ndezvekuti matare edzimhosva asimbisa kutaura kwaitwa nemisa Zimbabwe ubva kare kuti hurumende ngairwise denda recoronavirus kwete kurwisa vatapi venhau, nekuti vatapi venhau vane kodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo kuti vaite basa ravo zvakasununguka zvisina kumbunyikidzwa.
Vatori venhau makumi maviri nevanomwe vakasungwa kana kushungurudzwa kubvira zvakatanga kuvharwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mune imwe nyaya yanga iri mudare kumasvingo, mutongi wedare ramagistrate muzvare Patience Madondo varasa mhosva yange ichipomerwa kanzura weMDC Alliance vaGodfrey Kuraone. VaKuraone vange vachipomerwa mhosva yekuratidzira nekuvhara mugwagwa kumashava musi wa31 Chikunguru. Vachitura mutongo wavo muzvare Madondo vati vafakazi vedare vanova mapurisa vange vasina humbowo hwakakwana hunosungirira vaKuraone nemhosva yavanga vachipomerwa. Vanga vachitungamira chikwata chemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights pakutongwa kwenyaya iyi vaMartin Mureri vatsinira kuti dare rawana vaKuraone vasina mhosva.
Nhasi yanga iri judgment yakanzela Kuraone mukesi yavo yeobstruction or endangering free movement of people or traffic inonzi yakaitirwa kumashava musi wa31 July 2020. Saka vakasungwa musi wa31 uyo pandaiva ndavaperekedza kuenda kundoripota semwe yanga iri condition yavo yeimwe kesi yebhero yavo yeimwe kesi. Saka kubva ipapo vakaramba vari muusungwa kusvika zuva ranhasi pavazopuwa judgment. Apo mutongi Patience Madondo paataura kuti ayo vaKuraone havana mhosva yavakapara saka varegedzwa ngavaende kumba.
Mumwe wemagweta aya vaPhilip Shumba vati zvaingova pachena kuti vaKuraone vainenerwa mhosva yenhema uye vanotambira zvabuda mudare.
Zvabuda panyaya yakanzela Godfrey Kuraone zvinofadza, vanzi havana mhosva. Asi zvinosuwisa ndechekuti vanzi havana mhosva musure mekunge vagara mutirongo kwemakore anga sore kwemazuva angaitawo 40. Zvinhu zvisina kunaka. Tinoona sekuti pamutemo chaipo vaikodzera kunge vakapiwa bail kubva pavakatanga kupinda mudare, nekuti nyaya yavo yakagara yatarisa kuti yanga iri nyaya pasina, yanga isina umboo, yanga iri nyaya yekutsvagiridza.
Vatsigiri vemdc vapinda mudare vatanga kuimba vachipembera zvabuda mudare. Nengo yemdc alliance Muzvare Alaika Time vati vafara nemutongo wapiwa nedare. Kunyange hazvo vakurawo nevawanikwa vasina mhosva, vane imwe nyaya iri mudare ichatongwa musi wa24 Gunyana, iyo vanonzi vakapara muna chikumi mushure mokuudza vagari vainge vakamirira bhazi reZupco kuti vari kutambudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakati ndivo vaondonga nyika. Vakurawone vasangana nemhuri yavo mushure mokupedza mazuva makumi mana vari mujeri remasvingo remand. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.